chandinotanga kutanga kutaura ndechekuti iko zvino tiri mu yandingati spirit yeeuphoria yekufara kuti zvinhu zvachinja. Zvachinja tazviona kuti zvachinja mutungamiriri wenyika. Asi kuenda mberi, I think ndingangoisa muchirungu kuti kunoda kuiswa bhana rakakura kumberi rinonyudzwa rinenge rakanyorwa kunzi proceed with caution. Zvandinotaurira izvi ndezvekuti pane zvimwe zvinhu zvanga zviri kukurukurwa mumusangano matanga tiri mukuti zvinhu zvinoda kunge zviri zvinoda kugadziriswa. Zvakabva nekumashure kuzvinosanganira kugadzirisa bumbiro remutemo womunyika kuti chekutanga masimba haafaniri kunge achipiwa munhu mumwe chete kuti munhu aive nemasimba anga aripo ekuti munhu anoita zvaanoda. Chepiri ndechekuti nyaya dzeuori dziri kutaurwa idzi. Hongu kune vamwe vari kunzi vakabatwa vanga vane uori nedii, asi mutemo ngaunge uri unoitwa kuti ubate munhu wese, kwete kuti pane vamwe vasingabatwi nenyaya dzeuori idzi. Then kwozotiwo nyaya yemaelection iri kutaurwa. Pane zvinhu zvinozikanwa nevanhu vazhinji zvainge zvakakanganiswa pamanyaya dzemaelection, kubva kwatinobva kuti mapazo anenge achikwanisa kunge achifambisa nyaya dzemaelection anofanira kunge ari maorganization ari independent, asiri as aligned to any one particular party, kuitira kuti mangwana maelection kana maresults achinge abuda aonekwe achinzi maresults anonzi anobvumiwa nemunhu wese. Then kwozoti mutemo, rule of law. Mutemo unofanira kunge uchibata munhu wese zvisinei nechigaro chaunacho kuti ndiwani. Kana uchinge wanzi wabatwa nemhosva, mhosva yako ngaiendeswe nemutemo, yotongwa nemutemo sezvakanyorwa mubumbiro remutemo, kwete kuti vamwe vanhu vanenge vari pamusoro pemutemo, vamwe vari pasi pemutemo. Ngati ndo zvimwe zvizhinji zvinoda kunge zvichigadziriswa.
Tinoona vanhu vakawanda vanenge vari kuisa tarisiro pana vamunangagwa. Zvese zviri kutarisirwa nevana veZimbabwe, munoona vachizvigona here?
Chekutanga ndechekuti tingati vanhu zvavari kutarisira zvinhu zvekuti vanhu vari kufara kuti pane zvinhu zvasumudzwa pamusoro pavo zvanga zvakavatsitsirira. Saka iko zvino vamunangagwa vanofanira kunge vari kuteerera zvinhu zviri kudiwa nevanhu, zviri kutaurwa nevanhu. Kuti nditi vanogona here kana kuti vavagone, ipapo handikwanise kunge ndichitaura, nekuti vamunangagwa vanga vari vice president, vanga vari minista, vakabata mapato akawanda stereki mumakore apfuura iwaya 37 vachiona zvese zvanga zvichiitika. Saka vanoziva kwatakabva ende iko zvino vari kunzwa zviri kutaurwa nevanhu.
Koyawo iyo nzira yakaita kuti vamunangagwa vanga vachipinda muutungamiri yekuti mauto akapindira mukutongwa kwenyika, munozviona zviri chinhu chakanaka here? Nekuti tichitarisa kuti mune ramangwana zvinogona kuitika zvakare kune imwe hurumende inenge yavepo.
Ndisati ndanyanya kupindura mubvunzo iwoyo, ndinoda kuti chekutanga, I think munhu wese ndambotaura wekuZimbabwe asiri kuZimbabwe, vanhu vari kunzwa kusununguka, kunzwa kufara kuti pave nashanduko muZimbabwe, whichever way that change came. But nenyaya yekuti maitirwo azvakaitwa, bumbiro remutemo rinotaura kuti masoja anokwanisa kunge achipindira kana paona kuti pangakwanise kunge panoizoita nyonganyonga munyika inotadzisa vanhu kugara. Saka kana vakaita nezvo nepamusana pemutemo, zvinhu zviripo zviri mutemo and zvakaonekwa kunzi mutemo, vakanga vakaita zviri pamutemo. Asi ndo zvimwe zvatachataura zvive kuti bumbiro racho remutemo iro rinoda kunge richinyatsoongororwa, rogadzirwa, kana pane maamendments anoda kuitwa panyaya dzakaita idzodzo, oitwa kuitira kuti zviwanikwe kuti kana mangwana kana zvoitika, zvinhu zvinoitika zviri pamusoro, above board. Because iko zvino zvakaitika, vanhu vazhinji ndofunga kunge asingazivi kuti masoja anokwanisa kupindira.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika mudiaspora pane remangwana reZimbabwe.
Chandoda kungosimbisa ndechekuti vanhu vese vari mudiaspora, whether uri bato ripi, Zimbabwe inyika yenyu. Zvaitika izvi zvichakonzera shanduko inokwanisa kunge muchikwanisa kuenda kunobatsira nyika yenyu kuti isumuke. Tinoziziva kuti zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa muZimbabwe. Saka sevana veZimbabwe ngatibatane, tiende tinokwanisa kubatsira nyika yedu.